Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirirwa naVamorgan Tsvangirai zvakare vari senator vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 mushure memusangano wenhengo dzeparamende dzebato iri muHarare kuti bato ravo rinotsigira urongwa hwese hunoita kuti vamugabe vabve pachigaro.
Saka MDC inotofara kuti vamwe vanhu vakatoijoina, zvikuru sei Mauto akaijoina, veZanupf vakaijoina, Osi Society vakaijoina programu yatakatanga kudhara. Remember takaita final push 2003 yekuti mugabe must go. It is a problem that I go with the proposal attacked from MDC, couldn't have must go. Now Munesa join, we are happy, and we see the MDC to no mirror the Munes to doubt to support the Judicial Rams, couldn't have must go.
Vakomichvati, Ningo, the Baturavo, the Paramend, the Makumano, Menin, Atu, the Chatsi Girachron, Wachapisam, Gabi, Paramend, and Asi, Vatim Sangano, Avarquita, Paris, you know, they were Kungosia, Kutichron, Wachi, Chafam Squasei, Imwenningo, MDC. Iri National Assembly vaPrince Dweko Slanda vanotiwo vanofara kutsigira chirongwa ichi
kuda kuti tionesane kuti project iri kutungamirirwa neZANU-PF especially a faction yeZANU-PF yatiri kupinda nayo muParliament iproject iri kuitirwa vanhu here tuda kutarisisa kuti okay takuenda kunopinda kuti tiite impeachment tapedza impeachment chii chinoitika what are the benefits anoita accrue for population and citizens veZimbabwe
dzimba dzese dzeParamende idzo dzange dziri pazoro remashondo maviri dzinotanga basa nenguva dzakwarter past 2 nhasi masikati apo dzinotarisirwa kutanga chirongwa chekubvisa vamugabe zvichakadai mutauri weMDC inotungamirirwa naProfessor Walsh Mncube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti nhengo dzebato ravo nhatu dziri muNational Assembly neSenate dzichatsigirawo urongwa hwekubvisa vamugabe pachigaro uhu mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti kunze kweimpeachment vanhu vanofanira kunyoresa kuvhota uye nyika inofanira kuita sarudzo dzakachena kuti matambudziko eZimbabwe apere zvachose
nyaya yeimpeachment sokuiona kwandoita inyaya inofanira kupinda mune dzimwe nyaya dzakawanda zvinofanira kuita vanhu veZimbabwe vanofanira kuvhura mafront akawanda pakugwa hondo iyi yokuti zvinhu zvinake munyika zveimpeachment hongu zvinogona hazvo kuitwa asi ngatisatarira izvozvo chete tichiti ndozvichagadzirisa matambudziko edu panofanira kuitwa zvakawanda
nhengo dzeparamende dzeZANU-PF nezuro dzakaita chisungo chekudzinga vamugabe pachishandiswa paramende kunze kwedanho riri kutorwa neparamende veruzhinji vari kuratidzira mumigwagwa nekumba kwavamugabe vachiti ngavasiye basa izvi zvinotevera danho rakatorwa nemauto rapfuura rekugadzirisa zviri kunetsa mubato riri kutonga reZANU-PF ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.